Ndingati inini vandinoona vanokwanisa chete kupindira vachitererwa kunyanya neIsrael ndive kuAmerica. Ndivo vanokwanisa kupindira nekumisa Israel zvimwe pada tevamwe vatungamiriri vekuEurope asi kunyanya vatungamiriri vekuAmerica vaBiden. Nekuti takuona kuti pari zvino chero vana kuzvipatara vakushaika nekuda kwehondo iyoyo.
Tichitarisa zviri kuitika muhondo iyi kuti iri kuramba ichienderera mberi, unoona zvichikanganisa here upfumi hwenyika dzakadai seZimbabwe dzinogona kunge dzichidyidzana nedzimwe nyika dziri muMiddle East?
Upfumi hwenyika yeZimbabwe pari zvino hausati hwanyanya kupiringishwa kana kufishingwa nehondo iyi, asi tinozviziva kuti kunyika dziri kuMiddle East ikokoko ndiko kunobva mafuta epeturu nedisi. Saka hondo iyi ikatanga kutekeshera, tinonzwawo dzimwe nyika dzaakuvhundutsira kuti kana Israel ikasamira hondo, dzimwe nyika dzinenge dzaakudawo kupindira. Zvinozoita kuti mitengo yepeturu nedisiri zvinge zvichikwira, zvinozokonzera kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe hunge huchikanganisika.
Tinoona kuti dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vanovawo nedivi ravakarerekera sezvinoita America kuti yakarerekera kuti iwanikwe iyo ichitsigira Israel. Munoona izvi zvakamira sei?
Chimwewo chatinofanira kunzwisisa ndechekuti nyika dziri muno muAfrica dzinosimbatsaisa kana kuti kudzwa zvichemo zvePalestine, vachichemawo vari kudivi rePalestine, asi havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita kuyananisa vanhu veHamas neIsrael panguva dzinedzi, zvikuru sei Israel ichiri yakatsamwa kuti pane nhapwa dzinosvika 200 dzichiri dzakabatwa.